Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwechiuto vari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Umwe muchairi wemagonyet vaColden Mpezani vanoti vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashonaland central vari kuvhundiswa neuwandu hwevechiuto vari mudunhu iri umo vakadzika matende. Nezuro vanonzi vange vakadzika matende pazvikoro, asi nhasi vaonekwa vachienda pane imwe nzvimbo iri nechekure neveruzhinji inonamatira vatendi vechipostori. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti rakatumira mibvunzo kusangano reZimbabwe Defence Forces nemusi wesvondo rino rikaudzwa kuti masoja aya ari kupagudzidziswa vachinzvizve vari kuchengetedza nzvimbo iyi. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemauto amai Opakashiri, asi nhare dzavo dzange dzisingadayirwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya huye navamupezani nezvenyaya iyi.
Zvandakaona, ndakaona masoldiers anga akakemba muzvikoro. Zvikoro zvese zvandai kwandakapfuura nako, chikoro chepakamutsenzere nekapiripiri nekatarira nemukumbura nechisweet kuenda kaitano, ndakaona angori masoldiers akakemba. Zvini nhasi wekumeti yangu yanoshanda nayo iri pakapiripiri izvezvi anati masoldiers aya pachikoro pakapiripiri havachakuvabuda vaenda kumhiri kwerukova panonamatira vanhu chechijohani masowe ndokwavakemba ipapo. Ikoko hakuna dzimba kusango, ndokwavakemba kwavaisa matende avanzi matende avo akawandidisa vavaisa ikoko.
Vari munharaunda umo vari kuti chii nenyaya yekuti masoja ari munharaunda yavo?
So far handisati ndabata information yakanyatsozara kuti vanhu vemunharaunda kuti vane full information yekuziva here kuti vanhu ava vambovingei vari kudei. Pandakapedzisira kunzwa vanhu vasingatoziva kuti vanhu ava vavinge chii vari kude chii, because zvinonetsa kuti ungoenda ubvunze kuti komo uri kudei.
Zvakamboitika here kuti masoja awanikwe ari munzvimbo iyi?
Vakambouya ikoko vakaimboenda ikoko kudande nenyaya yetakuenda kumaelection. Kwai kwazviyezvi zvejambanja zvezvi yaiya kubva 2008 vakamboenda, 2018 vakaenda, 2008 vangava kuita sort of like vaipa power mayouth kuti varove vamwe vanhu vaina inzi ndebe yanga iri MDCT kwatsvangira iyeye pachiitwa mashort sleeves vanhu vachitamburwa maoko vachiti vachiurayiwa vanhu vakamboenda ikoko.
Saka imi munofunga kuti zvine chekuita here nesarudzo?
Ndiri kuona kuti zvine chekuita nenyaya yemaelections ari kuda kuitwa. Vari kuda kuedza kupinza fear muvanhu kuti vanhu vasavhotere imwe pati kunze kwezanupf.
Pavanenge vari munzvimbo idzi vanenge vakapfeka mayunifomu avo here, uyezve vanenge vari panzvimbo imwe chete here kana kuti vari kufamba sei?
Ndakavaona vamwe vane matende mavo, vamwe vachitenderera tenderera kugiraundi, vamwe vanga vakapfeka mayunifomu, vamwanga vasina vanga vari matendo vanga vasina ma uniform deni vanga vachifamba famba vanga vari ma uniform
avo vanga vari mumwe mutyairi wemagonyet vaColin Mpezani vari parunhare naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti hasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekutambirisa vashandi varo mari yemabonus ichishandisa ongororo yekuti mushandi aishanda zvakadini gore rese. Hurumende inoti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabonus zvichitenderana nekuti mushandi akashanda sei kana kuti performance appraisal. Asi vashandi vehurumende vanoti izvi hazvina musoro sezvo vagara vachitambira mari dzakafanana. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti nhasi vachaendesa gwaro renyunyuto kumushandirwe wavo Public Service Commission. VaMasaraure vanoti iyi ndeimwe yenzira iri kuda kushandiswa nehurumende mukupesanisa vashandi.
Tukukashamara tichinzwa mashoko anotaurwa nehurumende vachiti havachape bhonasi munhu wese, vaakuzongopa vanhu vanezvichienderana neperfomensi yemunhu. Tikatarisa varayiridzi nemamwe macivil servants ese vaane makore vachiziva kuti panopera gore vanopiwa bhonasi ravo. Izvi zvaakuuya izvi vanenge vaakutyora makodzero dzevanhu, vanhu vane kodzero, vane malegitimate expectations. Saka administrative justice inenge yatopotsewa ipapo kana vanhu vakanyimwa mari dzavo. Asi tinoona kuti zvinhu izvi zviri kunyanyoitirwa kuwedzera kudivhaidha vashandi, kuti vashandi vasarwe chirwirangwe vari pamwe chete, nekuti mumwe neumwe anenge akurwisana nemapepa ake kuti akwane kuti apiwe bhonasi. Saka collectivism panenge pachisina, zvinozodzikisira simba revashandi pakurwira muhoro wavo. Tikanyatsotarisisa zvezvakare tinoona kuti avanoti maperformance appraisal aya hadzisi nzira dzingambonyanyowedzere kushanda kwevanhu pabasa kana vanhu vasiri kufara. Zvinoita kuti vanhu vashande mufaro unowanikwa nekuhora mari inokwana. Hurumende ngairwisane nekupa vashandi mari vanobva vawedzera kushanda, vasanyanyorwisane nekuisa maconditions ekuda kurwadzisa vashandi. Asi isu hatisi kuzorega izvi zvichiitika. Vashandi vose vehurumende tinovakurudzira kuti vazobatana nesu kana tichinge taa kuti hurumende yapotsa yakuda kutinyima mari, tirwe pamwe chete, tirwe tipuwe bhonasi yedu nekuti ikodzero yedu.
Asi vaMasaraure, pane chakaipa here kuti mushandirwi ati ndinopa mari yakawanda kune avo vanoshanda kupfuura vamwe? Kana vachiti vanoda kuona mashandiro anoita munhu vagomupa mari, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Kana mushandirwi aakuda kuwedzera mari yekuti vashanda kudarika vamwe vanoda mari, hongu kana tiri kuvatisha tine mati anobuda mune maei vana vachipasa vakawanda nezvimwe zvakawanda wanda, izvo zvimwewo zvavangatozoitemawo madanha pamusoro peanyuwa bhonasi. Anyuwa bhonasi iri tinongoti munhu wese ashanda gore rose achienda kubasa kusva gore rapera anopuwapuwa anyuwa bhonasi rake. Kana kuine mamwe mabhonasi eperformance avanoda kuzowedzera, hativarambidze kututsira zvavo pamusoro peanyuwa bhonasi.
Imini sesangano, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi? Pane danho ramatora here kuti iyi nyaya igadziriswe?
Ari zvinotangotanga nekunyora gwaro ratichatambidza kuvakuru vedu vebasa vePublic Service Commission, tichivaratidza kunyunyuta kwedu nekuvaratidza kusave pamutemo kwedanho ravanoda kutora iri. Saka tichatanga nekuvatambidza gwaro iroro, tozobvisa ipapo, bvira ipapo tichienda mberi kana tichiona mhinduro yavanenge vatipa.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nya Nyaya dzekupiswa kwemasango neminda dziri kuramba dzichiwanda munyika. Sangano reEnvironment Management Agency EMA rinoti kusvika pari zvino vanhu gumi nevasere varasikirwa neupenyu vachiedza kudzimira moto mumatunhu avagere. EMA inoti iri kushanda nevemasangano akazvimirira pamwe nehurumende kudzidzisa veruzhinji kuti vadzivirire masango nemisha yavo kubva kumoto. Bazi rezvekurima rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino varimi vegorosi varasikirwa nemahekita akawandisa mumoto iyi. Misha inonzi iri kutsva uye mhuka dzesango nezvipfuwo zviri kusara zviri pachena nekuda kwekushaya. Kukushaya mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reEMA Amai America Sidanke kuti tinzwe zvizhinji.
Yes, this is a very interesting question because I want to point out that as of this year, using our statistical analysis,
munofanira kunzwisisa mamiriro ekunze munyika yeZimbabwe sezvo tiri mubandiko reSavanna Region, saka kunopisa zvakanyanya muchirimo. Zviri nyore kutanga moto nekuda kwezuva nemhepo zvakanyanya, uye kuidzima kunonetsa munguva inoyi yegore.
Our people are now more aware of the impact of wildfires.
Isu sesangano reEMA tiri kushanda nemasangano akasiyana siyana nehurumende nevanhuwo zvavo kuti vaite mafire guards, vadzidzise vashandi vavo nemhuri dzavo nzira dzekudzima moto nadzo kana dambudziko iri ravawira.
Tabvunzawo kurudziro yavangapewo veruzhinji rwenyika pamusoro pekutsva kwemasango nenjodzi dzinobata vazhinji nemoto.
But because of the windy conditions that have stretched for longer this time around, we are seeing these incidents increasing.
Tukukurudzira veruzhinji kuti vasatotange moto yacho zvachose kunze kwedzimba. Ivo veruzhinji vatiwo vanofanira kuti vazive kuti zvakakosherei kuti vadzivirire misha, minda nematunhu kubva kumoto.
Mutauriri wesangano reEMA Amai America Sidanke vati parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvemhuka dzesango vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angel Zimbiza kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Tine urombo chaizvo nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo panguva inoyi yemoto. Kazhinji kacho nyaya dzemoto dzinowanzonetsa kubva kunana July kusvika munana October muno. Inenge iri nguva yokuti kunenge kuchipisa, kune mhepo, uye sora rinenge rava kutanga kutsvawo rinenge rakawanda. Sora racho rinowanikwa riri mumasango nemumafamu dzevanhu. Saka nokuda kwaizvozvo, moto ukangobata unobva wakasira kupararira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kamwe kacho nemhepo inenge iripo senguva yatava inoyi yemuna October, kubva munana September uko kwava kune mhepo yakanyanyisa. Saka moto wacho unobva watongopararira nokukasira zvekusvikira vanhu vakazama kuudzima vanokwanisa kupetura varasikirwa neupenyu hwavo nekuda kweukasha hunenge hune moto uyu.
Zvino zviiwo zvinenge zvichifanirwa kunzi zviitwe kuti vanhu, zvirimwa, mhuka dzesango naiwo matondo achengetedzeke kubva kumoto iyi?
Ya, kuchengetedzwa kwemasango edu nezvinhu zvese zvatingati manatural resources zvinotoda kuti vanhu tese tibatsirane pamwe chete. Because kutanga kunoita moto kazhinji kacho vanhu vanenge vachimedi, vamwe vanhu vefodya, vamwe vanoitawo zvegoridhe, kwozoita vamwe vanenge vachizimawo chituro kuti vanotangawo moto idzodzo. Saka tine chikurudzira kuti vanhu vasangotanga moto usina kudzivirirwa, zvinobva zvaita kuti zvikonzere kuti moto uyu upararire. Saka ndo chinhu chokutanga chokuti vanhu ngavarege kungotanga moto zvisina tsarukano, uye ngavave vakachenjerera kuti vari kurasa kuti zvishanyi zvavo zvefodya. Kana kuti vakatanga moto ngavave padhuze, pokuti vanokwanisa kuti zvavanenge vaita zvivapedza vodzima moto uyauyu. Saka ndo chinhu chokutanga.
banking kechikiri ndechekuti vanhu vane mafarms kaunti minda mikuru tinokurudzira kuti ngavaite anonzi mafire guard inzvimbo yokuti inenge yakaita semugwagwa unoita kuti kana moto ukabatawo rimwe divi zvoreva kuti hauchayambuki uchienda kune rimwe divi kunyange even mumanational parks atinawo kunogara mhuka uko tinenge tichimaonawo mafire guard ariko anokurudzirwawo kuti kana pakatangawo moto chero kunogara vanhu moto yawo yauzopesiri wayambuka ukaendawo kanouraya mhuka.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti mamunofambawo muchiona zviri kuitika hurumende nemasanganowo akazvimiririra nemakambani ari munyaya dzine chekuita nemasango nematural resources iwaya vari kuita here zvakakwana mukurwisana nedambudziko remoto iri?
Hongu pane zvimwewo zviri kuitwa kunyanya mumaeducation and awareness imomo pari kuitwawo macampaigns atinoona achiitwa nanaema nevamwe vakadaro veforest vanenge vachizamawo kudzidzisa vanhu kuti vangadzidzirira sei kuti vasabatwa nenyaya dzemoto idzi uye kuti vangaitawo mafireguard akambotaura sei uye kuti kana moto ukatanga vanokwanisa kuudzima sei. Zvese izvozvo ndedzimwe nzira dzavanenge vachizama kuti vadzidzise vanhu but I think dambudziko rinozowanikwa idambudziko remaresources kuti sometimes maresources anenge ari mashoma.
Avo vange vari mukuru wesangano reWildlife Conservation Action Dr. Mo Angels Mbiza vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vaMasimbati Vashi vanoti gore rapera vakatanga kambani yavo yekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvarasikirwa neupenyu. Kambani iyi inonzi Rijeko Funeral Services. Vati Vashi vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri nedzimwe nyika zvitenge mapolisi kuitira kuti vasazonetsa hama dzinenge dzasara. Vanoti vari kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mutanganya uye navati vatyi nezvenyaya iyi.
Zvakaitika kuti ndezvekuti taibatsira vamwe vanhu vataibatsira ite personal level kuendesa mabhodhi avo kumusha private isata rejista kambani yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from vanhu vangu vari around isusu mucommunity matiri. Naizvo zvakati pashunge kuti regai titange kambani formalize kwakuregista kambani kunonzi kufunara sezvo takaregista muSouth Africa yani 1-2 months iri muindastry.
Mungati kambani yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti yechii community yatiri kugamuchira jekufunaral services. Zvakanakisa we are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolices.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kuSouth Africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincidents mazhinji ari kuitika muno mostly vanhu vari kufanira tinotiwo unnatural deaths yekuti munhu achingofamba urohwa nepfuti urohwa nemota ubayiwa nebanga ofa. Saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose nekuti zvinozopa dambudziko community netendo inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Kana une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi edu vamirira akaita isusu they are in different packages anotangira pa130 rand zvichikwira. Saka it depends nepackage unenge wachuza. Mostly tinokupa motikari yatinotaidza kuti hesu, tokupa makofini, tokupa kofini, tokupa matende, machairs, tokuendesa kumusha, tosiya takuita kumusha panzvimbo yaunoda kuti beginit.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa enyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu, tine nenzvimbo dzekufunaral services iri paFacebook, zero the zero chakosinara osensipa via on Instagram. Then we also have our own website, www.chakosinaraosensipa.com. Our physical address is also in our number 59, shop number 4 in Indianville, Johannesburg, Domatiri Momo. Hey, it's in power tab, OK, plus 2771967675. That is our WhatsApp number.
Avo vange vari mutungamiri wekambani yeRujeko Funeral Services vaMasimba Chivatyi vari parunhare kuSouth Africa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoti Zimbabwe yadzorazve kupfekwa kwemamasks munzvimbo dzinoungana kana kusangana veruzhinji. Munzvimbo dzekushandira pamwe nemumotikari, mabhazi, mundege nemuzvitima. Mwedzi miviri yapfuura, hurumende yakazivisa kuti yakabayiwa vose vakabayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19 vakanga vasingamanikidzwi kushandisa mamasks. MuNewsday makare, vamwe mai vanotengesa pamusika, amai Patricia Dengezi, vanoda mari kubva kumapurisa inoita zviuru mazana mashanu negumi emadhora ekuAmerica kana kuti US$510,000 mushure mwekuurawa nekombi yaitiza mapurisa mushure mwekuurawa kwemwana wavo nekombi yaitiza mapurisa muna 2017. Zvinonzi amai Dengezi vakange vari pamusika pavo apo mwanakomana wavo akange ane gore rimwe chete akarohwa nekombi yaityairwa namunyaradzi Nyamururu musi waApril 17, 2017. Mwana uyu anonzi akafira ipapo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinokwasarashamarari vedu navateereri mose mangwana nakanyatsonaka kudai. Ndinenyaya dzangu dzadudawo mundisvitsire kuna vamunangagwa. Ndokutanga vamunangagwa, titirewo fevha mubudise vana vasole navajobsikala musungwa. Vasunungurei havana masvara vakapara. Tigokumbirawo muinde munosunga vaorya jena muvakande mutrongo. Zviri zvatinokumbira. Chatati chatinokumbira ndochokuti imi nezanupefei musepe dhauni makundikana takanga imborama zvakanano takanga ichidya mafuu ezvakanga zvasiwa naSmith asi ezvo apera hamuna chamakaitira nyika hamuna chamuitira nyika uye zvamuna chamuchaitira nyika vamunangagwa chechina ndinokumbirawo kuti musazvirova chipfuva nokuvakaita mugwagwa 2023 zvirove chipfuva nokugadzirisa muzvipatara muite mishonga tisandopondwa kunze kwenyika una South Africa uko tichitsvaga kurapwa tokumbirawo vamunangagwa mubhadhare maticha ndochechishanu regai kutiurayira education yedu nokuda kwekuti vana venyu vanodzidza kunze tinokukumbirisisai vamunangagwa ndatenda ndiri mcc chivaza ndiri pano paCampton Park paRoodsfield muJoburg.
Studio 7 chonga kanimire tanonoka hwange kuti boi ravakomana wei ndoda kupindura pamusoro pemukadzi unoziye nemutsangwa ndokumbira kuti mumuudze kuti hanzi pataura zvina basa zvinhu zvaanotaura izvo unoziva kuti zanopf yakarova munhu arobwa mutoro wenhau mapurisa ananhasi haana zvaakasungwa havana vanhu vakasungwa ipapo sai ataura hanzi tiri kutaura nyaya yacho otaura nyaya yacho kuti tokumbira kuti mumuudze asataura zvina basa pamhepo chechitu inde kune unonzi mugwadi uyaya mumuudze kuti mugwadi zvaunotaura izvezvi ramba wakashinga semashingira wakaita iwawo asataura zvisa basa vana vezimbabwe tichitambura so
pastudio 7 makasimba here mose mose madjs edu anotiponya aya zvinotibatsira nezvotifadza muno muzimbabwe. Tiri kunzwaka kuti mapurisa aita tekiteki nevanhu vecc vanhu vetriplec chete ndo vanopara mhosva muno muzimbabwe ndo vanosungwa nokuda kuti havasi kusapota zanupf. varigai vasungi. Ani chana jukskala vasunga. Nasu waura wakumbari kautivaru wavatema na pamundi wakatu tanga kutema kwa nchiya katusiru. Iyo ndio wangu wane kwa mojo. Kwa iyo wana mkubadi wano sitise. Haa wanweza nupf wavaru iwano. Hako nani wangu kawaji chaura kama msoroba manguji wakaro kwa. Sana mwani kamzangwa ututunzwa itutanza. Andata tanga kibwanya ya chivora iti maizwa. Action ya matura ndi hibi baku. Kawaji chaura kwa action chivoni kuti. Sweshu wazo waru kutawura. Zo buda. Laza wazi. Every year, I'm not going to have to see this. I see Matu Senyan or Rana, Rana, so I don't go to night. It is a ring, it is free. Go far, I'll be troubled. Never, I never hit you when I go for it in this. No, I have an Vamuke.
Makadi makadi vashamarari munochipa nau zakanaka zvisina kwadzinorerekera indeitwa nomweni biti asi hei mukomana anofanira kupinda kuti 23 mukomana ngaapinde zano yatiomesera tatambura zano yatiomesera
Makadimu, makadimu, si. Madia Zimbabwe. Nene nzaku fara taka utwane zuru na kwa kazira chiru manzo kuti shirima, shiri kutura. Uye fetira iza kwende kuna atis kuzo iwana. Saka wala kutoku uzai kuti wake up gentlemen. Anababa nanamai. Kimwewe chechichu. Nukunga president wano karotara kuti nyika ino vakwa nerene vayo. Achiva kai, burikiza, nakubisa iwo, ipopaya, tise umwe. Changa kuvaka chinda mbiri. Kwa zotu chimwe chenji tri kwendo kuno, ma input. Hapo. Kichara kute hapo kudai. Itakatazwa na ne presidential election. Dei angari ipo dei tatu wapio. Jiripa china kuti kwendo kuno, ma input hapo. Anababa na namai, ative itakamuka. Anji itinu katrisa zinu pa 2023. Ipapo, pa yellow pole. Wapi nja ake mkumana. Green mingu, kunze, mkati, yellow pole.
Nangani chikumbiwa kutimundi mbudzireka, krisi mchangwa kutiswa waka kwa hondo. Vakambodzingwa muzanu PF naMugabe vakadi kuramba vachiti ndakarwa hondo mashoko avo ekungogara vachiti takarwa hondo nyika ino takarwa hondo nyika ino kuita kunge ndivo vega vakairwira hondo nyika iyoyo mashoko anotosvika mukusota saka vabvunze kuti zvamakambenge madzingwa muzanu PF naMugabe vamusina kurwa hondo here
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Sangano reUnited Nations General Assembly nezuro rakavhotera kuti Russia ishorwe mukubvuta nechisimba mamwe matunhu enyika yeUkraine. Sangano iri richiti Russia ibude mumabudisa mauto ayo mumatunhu awa nekukurumidza. Nengo dzeGeneral Assembly dzinoita zana nemakumi matatu kana kuti 143 dzakavhota kuti Russia ishorwe asi nyika shanu chete dzakavhotera kuti Russia isashorwa. Nyika dzakavhotera kuti Russia isashorwa dzinosanganisira Russia, Syria, Nicaragua, North Korea neBelarus. China ndi imwe yenyika makumi matatu neshanu 35 zakareka kuvota. Sezvo nguya yapera tombotarisa zviri munhau dzanhasi. Vagari vekudande nedzimwe nzvimbo mumashinland central vanonzi vari kuvhunduka neuwandu hwemauto ari mudunhu iri. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinopomera hurumende mhosva yekushandisa mari yebonus mukuparadza kubatana kwevashandi vehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.